ndini marvelous mshanganya huyu ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china chikunguru 27-2017. Vatorire na uve Newsday vanorohwa pamwe nekusungwa nemapurisa vachiita basa ravo apo mapurisa anga achikanda maspaiki pamakombi anotakura vanhu muguta reHarare. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, avo vati vaMugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo. Vanotengesa mumigwagwa vochema-chema nemari dzemitero dzavanobvisa dzakakwidzwa nekanzuru yeguta reHarare. Makanzura ekuchitungisa akambomiswa basa omiswa pamberi pedare rakagadzwa kuti rinzwe nyaya dzavari kupomerwa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. paLive Talk tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanotengesa mumigwagwa pamwe nemashoko aamai Mugabe kuti murume wavo adome munhu achatora basa ravo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.